Vachisvitsa chikumbiro chavo kudare, gwetara vachamisa, advocate vane mpofu, vati mutongo wedare rehigh court, unofanira kusendekwa parutivi, vachitarisa basa rematare kusarudzira bato rezvematongerwo enyika hutungamiriri. Vampofu, vaudza dare kuti komiti yepamusoro-soro muMDC pakati pemacongress yeNational Council, yakatora danho rekugadza vachamisa semutungamiriri weMDC, zvitevera kufa kwevaimbo vamutungamiriri weMDC, vaMorgan Tsvangirai. Vampofu, vati komiti iyi ndiyo ine masimba ekuita izvi ndokusaka zvakaitwa uye vati vachamisa nava Elias Mudzuri vakagadzwa navatsvangirai sevatevedzeri vavo nyangwe zvazvo paiva namuzvare Tokozani Kupe zvichiitwa vatsvangirai vachishandisa masimba avaive nawo ari mubumbiro reMDC. Zvataurwa navampofu zvatsinhirwa nemunyorano nezvesarudzo muMDC yavachamisa vaJacob Mafume avo vanga vari mudare.
Nyaya yataa kuita kuno kuyava kutungana kwembudzi. Vakupe vakaenda nerwendo rwavo, isusu navachamisa tikaenda negundurumwandira revanhu. Vanhu veruzhinji vanovaiva 2.6 million vakavhotera vachamisa. Vakupe vakavhoterawa nezvipururu chevanhu zvinova iwo 50,000. Saka ndo zvatati tichingotaurira koti kuti uyu ane rwendo rwaari kufamba achienda nekokoko, isusu tine rwendo rwatiri kufamba rwokusunungura ruzhinji rweZimbabwe. Ende ndo nyaya yatati tichiudza vemadzitare kuti madzitare haakwanisi kutipa hutungamiri. Hutungamiri hunobva kuvanhu, ende vanhu vakatotipa hutungamiri wava Nelson Chamisa.
Gweta riri kumirira muzvare Kupe panyaya iyi, vaLove More Maduku vaudzawo dare kuti pasi pebumbiro remitemo reMDC hazvikwanisike kuti pave nevatevedzeri vemutungamiriri webato vaviri kana vatatu, sezvo achiti bumbiro iri riri pachena kuti panofanira kunge paine mutevedzeri wemutungamiriri webato mumwe chete. VaMaduku vati muzvare Kupe ndivo vaifanira kufanobata chigaro chemutungamiriri weMDC pakamirirwa kuitwa kongresi yechimbi chimbi yekutsvaga mutungamiriri webato zvichitevera kufa kwakaita vatsvangirai. VaMaduku vaenderera mberi vachiti kudomwa kwavachamisa navamudzuri kuti vave vatevedzeri vavatsvangirai kwaive kunze kwemutemo. Vaenderera mberi vachiti kudaidzirwa kwakaitwa musangano weNational Council wakagadza vachamisa semutungamiriri webato kwaiva kunze kwemutemo, sezvo vachiti bumbiro remitemo reMDC riri pachena kuti misangano yechimbi chimbi yekomiti iyi inokwanisa kushevedzerwa nemutungamiriri webato chete kana mutevedzeri wake.
Zvanga zvichifanira zvaiya zvokuti vakupe ndo vanga vachifanira kuita mutungamiriri webato kubva pakapfa vatsvangirai. Saka izvozvo hazvina kuitika, ndo zvaifanira kunge zvakaitika. Ndo zvanga zvakazi nehigh court ngazvidi ngazviitike.
Zvichakadai, dare reSupreme Court iro ranga rine vatongi vatatu vanoti vaPaddington Garwe, amai Antonia Guvava navaBharat Patel rati richazotura mutongo waro muzuva rarisina kutara. Nyaya iyi isati yapinda mudare, mapurisa anorwisa mhirizhonga ayo anga akapakatira zvombo arambidza vatsigiri veMDC vanga vauya kuzonzwa nyaya iyi kupinda mudare ndokuvadzinga pamatare apa, izvo zvashorwa nemumwe wavatevedzeri vavachamisa amai Lynette Karenyi Kore.
Ndinoona sekuti munyika medu hamuchina mutemo. Hakuna koti inobvumidzwa munhu kuti apinde mudare. Matare mazhinji tinopinda vanhu vachibvumidzwa. Asi ndaona zviri zvekuti vanhu vada kutsvaga strategy yekuti vazame kuisa fee kuvanhu vedu, uye vanenge vane vanhu vanofarira nevasingafariri. Saka muonere wangu vari kuzvisa paspotlight kurakidza kunze kwenyika kuti munyika muno hamuchina kana rule of law. Ndo vaakutonga mutemo wamumaoko avo. Izvo zvitapedza koti vazere pano. You ask yourself kuti vanei vachidei? Zvoreva kuti isu taakutya here kuya kupinda mumatare? Isusu tinoti seMDC, this is unfair and this is uncalled for.
Nyaya iyi yakaunzwa kumatare neimwe nhengo yeMDC yekugokwe vaElias Mashavire. Avo vaiti vachamisa havana kusarudzwa kuti vatongamire bato zviri pachena, izvo zvakatambirwa nedare rehigh court. Asi vachamisa vakazokwidza nyaya iyi kudare reSupreme Court vachiti mutongo wedare rehigh court unofanira kusendekwa parutivi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.